A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, March 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the cyclone that has hit Zimbabwe after devastating Mozambique and Malawi.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back. And the number again, 001-202-619-2077.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
89 people have lost their lives in eastern Zimbabwe, where hundreds are still missing.
The cyclone named Idai, or Lavas in the Shona language, made landfall in Chimanimani on Thursday night, leaving in its wake a trail of death and destruction. Mudslides are also affecting scores of villages.
School children have also been on the receiving end of the cyclone. Let's watch this AFP video of the destruction of the tropical cyclone. Unfortunately, we will be giving you the video later, Junga.
As the waters recede and rescue efforts pick up pace, questions about the country's disaster preparedness are emerging.
These questions are arising from the fact that in Malawi and Mozambique, where the cyclone first hit, there were few deaths, but the affected areas were larger than in Zimbabwe, where more people died from a smaller area.
Critics argue that Zimbabwe had more time to prepare after the cyclone hit Mozambique and was poised to strike Zimbabwe.
The response by President Mnangagwa, who flew out of the country on the eve of the cyclone's landfall, is also being questioned by some.
South Africa is pledged to help its neighbors as the United Nations also mobilizes the world to lend a helping hand.
MDC leader Nelson Chamisa today led a party delegation to Chimanimani, Tanganda and Chipinge to assess the situation firsthand. Let's hear what he had to say about the trip.
The situation is quite catastrophic and very devastating. We have seen serious destruction of property, loss of lives, people's houses have just collapsed and are destroyed. Bridges, road infrastructure is totally decimated. So it's really a national disaster of serious proportions and devastating magnitude. And as far as we're concerned, this is the sort of thing that gives us a wake-up call to say we should not be caught napping, just like we were caught napping at battlefields there when we had people who could not be rescued for days. We have seen this situation again. So we need to have better disaster preparedness mechanisms, early warning systems in place, but also more importantly, to have the state being mobilized, marshaled and energized to respond to fundamental issues that affect and are hazardous to life.
We understand that some of these areas are inaccessible. Which areas did you manage to visit?
Well, yes, we went to Wengezi. As we were trying to get to Neziwa, we couldn't because of the bridge that has collapsed. We also went to Nyanyazi, where we tried to assess the situation and, of course, visiting the mortuary to observe the situation there.
That was MDC leader Nelson Chamisa speaking with my co-host earlier on the line from Chimanimani.
So to join the show, just call us and we'll give you a call back. And also remember that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
President Emmerson Mnangagwa has announced just a few minutes ago that he is going to visit the devastated areas tomorrow. And so let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 201-202-619-2077 and we'll call you right back.
Ongu Chris nevatereri nevatariri paneno nguwa wari kupinda mchirongwa chedu nyika iri pakuchema tarasikirwa nevanhu vanosvika makumi masere nevapfumbamwe 89 vashaya kunewo vanodarika zana vari kunzi havasi kuzivikana kunzi varipi asi hurumende iri kuitawo zvairi kuita kuti inge ichibatsirana nevana veZimbabwe vari kubatsira pane inonguva takanzwa vana vechikoro vanga vakavharirwa kune chimwe chikoro kwemazuva nenyaya yekuti kwanga kusingasvikiki nzira dzakawanda sezvamanzwa muzvirongwa zviri zvatatichiita nzira dzakawanda dzaparadzwa chiri kunyanyochemwa nevanhu inyaya yekuti vanoda rubatsiro rwezvekudya mvura yekunwa musakanganwa kuti vanodawo mvura yekunwa yakachena nekuti pari zvino hapana nzizi kana matsime anganzi ane mvura yakachena nekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo saka rimwe dambudziko rinogona kuzotarisirwa zvakare rinofanira kudzivirirwa remanyoka vanhu vachiwaniswa mvura yekunwa yakachena mishonga zvokufuka nezvokupfeka ndo zviripo zviri kudiwa izvinoizvi kuti vanhu vanga vachibatsirwa mudambudziko recyclone Idai raparadza Chimanimani raparadza Chipinge raparadza kumasvingo kwatonzwa kuti kune vanhu vatatu vafa kusvika pane inonguva raparadzwawo mamwe matunhu kunyange kusati kwanzwikwa kuti kune vashaya here asi minda yaparadzwa dzimba dziri kuparadzwa ndo dambudziko rakatarisana neZimbabwe rakatarisanawo neMozambique neMalawi vamwe vari kuti muMozambique neMalawi nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo irori dzakatokura pane nzvimbo dzaparadzwa muZimbabwe asi huwandu hwevanhu vafa munyika idzodzo huri pasi nekuti nyika idzodzo dzakagadzirira vamwe vari kuti hurumende inofanira kunge yanga isina kugadzirira zvakakwana nekuti kungozivisa vanhu kuti kuchauya mvura handi kugadzirira vamwe vari kuti paifanira kubva patongoudzwa vanhu vari munzvimbo dzaizikanwa kuti dzicharohwa nedutu mupengo vobviswa voiswa kune imwe nzvimbo yakasununguka vamwe vari kuti tainzi kwirai munzvimbo dzakaenda pamusoro asi ndo maizoondomoka zvakare ivhu inonzi landfall iye mudslides vanhu vachi tsimbirirwa zvakare nematombo nevhu zvinenge zvichibva mumakomo mavanga vakwira muyemu saka idambudziko ranga riri amai vatsva kumusana mwana atsva kudumbu rabata nyika Chris
yebo chonga siyaliyamukela zulukandaba lamhlanje ke sixoxa ngodaba lwezulu lwesiphepho elitshaye kakhulu esigabeni seManicaland sizwa kuthiwa ke sokulabantu abangamachumi ayisificamunwemunye i-89 asebesitshile njalo kulabanye abangaziwayo ukuthi bangaphi ngemva kokuba izulu lelo elilesiphepho esiqinileyo kakhulu lidilize indawo eziningi izindlu zidilikile amabholoho athathwa ngamanzi imigwaqo ayihambeki lapha kuludaka njalo sizwa kuthiwa bakhona abanye abathethwe ngamanzi bezama ukuthi bacaphe imifula esigcwele yikho ke sixoxa ngakho lamhlanje sizwa njalo abanye besola uhulumende kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa owasuka ngosuku kuzavuka kule zulu lona leli esiya emazweni awe United Arab Emirates abantu bathe kati vele wayezaya khonale yena esazi ukubana kuzasala kusiba lengozi enje na hayi ngumbuzo esizawuchiyela lina balaleli lisitshela ukuthi lina likubona njani konke lokhu njalo siyabona ukubana lamhlanje umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele khonale wayazibonela ngamehlo akhe limzwile phambilini kohlelo lapha esitshela akubonileyo uthi yena ufikela lapho okufakwa khona izidumbu emamoshari kwade kungela mandla kagetsi lokunye okunjalo hayi kukhanya kulusizi kakhulu endaweni zakhona yikho asibuzuleyo kuye yena umongameli webandla leMDC kusasa sizezwa ukubana umongameli yena uEmmerson Mnangagwa uzabonani. Yes, ke sezwa ukubana bakhona abantwana bezikolo abanye abazame ubaleka kodwa kube nzima nje bagcina sebephenduka lapho kade bezama ukuyacatsha kona. Njalo bakhona abanye abadilikelwe yizindlu zokufundela kunenge okwenzakeleyo khona le esigabeni seManicaland. Lasemaswingo sizwa kuthiwa kona beselifinyelele ke izulu leli lachaya sibili kuze kwadilika enye indlu ebhikida kwafake abantwana ababili. Jonga
ndizo zvo chaizvo manzwa Chris achitsanangura zvasanganikwa navachamisa pavashanya kuenda kuManicaland vakwanisa kupinda muchimanimani nemuchipinge vari kutiwo vasvika pachipatara pakachengeterwa mitumbi yevakafa. Vari kuti dambudziko riripo nderekuti hapana magetsi, saka mochari haina magetsi zvaakuita kuti mitumbi itange kuratidza kuti haichisina kumira zvakanaka. Kunewo kumasvingo kune imba yakapwanyika vana vakarara makafa vana vaviri vakaurayiwa mutsaona iyoyo. Tichange tichingonzwawo kune nzvimbo dzakasiyana siyana kuti zvii zvamuri kuwana muchitipawo maupdates pano pachirongwa. Iye zvinozvi tine vanonzi mukoma Freeman Chari, chizvarwa chezimbabwe chiri muno muamerica, ndemumwe wevanhu vari kubatsira nekuunganidza zvikwanisiro zvingatumirwa kumusha kuti zvinge zvichishandiswa. Saka tavakumbira kwenguva diki diki kuti vange vachiuya pano pachirongwa tichingonzwawo kwavari. Mukoma Freeman Chari, makadii?
Aiwa takasimba, makadini mimi?
Aiwa tiri wapenyu, tinotenda kuti makwanisa kusiya zvamaa muchiita kuti mumbouyewo pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo.
Mungatiudzawo kuti zvii zvamuri kuita zvasvika kuti kukokei muye pachirongwa pano?
Yeah, so munongoziva nenyaya yetsaona yatawirwa nayo munyika, takangoonawo sevanhu kuti kune zvakawanda zviri kuitika kuri kunzi kwadhirika. Tonzwa kuti vamwe vari kugara mumakomo, hakuna chikafu. You know, itsaona iyi yangoita kuti tifunge kuti zvii zvatingaitawo sevamwe vari muno mudiaspora kubatsira vari kumusha. Ndopandakataurawo nevamwe vakasiyana-siyana vakati hai no, ngativhurei GoFundMe yekuti tikande mari toita kanzvati tichikanda imomo, then toshanda nevamwe vari kuZimbabwe kuti vachikwanisa kunotenga zvati zvakaita kunge manonperishable goods, chikafu chisingaore chiya, nemablankets nenhumbi kana tikakwanisa, nemvura, nekuti mvura ndochimwe chinhu chiri kunzi chiri kushayika nekuti iriko yakasviba. Saka ni takabva tavhura GoFundMe ya chinangwa chedu chaiva chekuti tisvike pa$10,000. Asi vanhu vakakurumidza kukanda mari yacho, takakurumidza kusvika pa$10,000. Saka tabva takwidza kuti tisvike pa$20,000 iyi zvino, ende zviri kurakidza zvekare kuti taakutoda kutosvika ipapo.
Ndekufunga mukatibatsira henyu kungotsananguravo zvimwe chete nechirungu, mukoma Achari.
Okay, yeah, so you know, there's been a tragedy that has befallen us in Zimbabwe, especially on the eastern side, that is Chimanimani and Chipinge. And so as people in the diaspora, we just came together and, you know, after seeing the efforts of other people on the ground in the country who were you know, trying to figure out how they could help the people that have been affected in those areas. And so we decided to open a GoFundMe and ask other people to donate in there. And there's been a great response. People have been, has been responding positively across the whole world, some Zimbabweans and some, just people who have been touched. Our goal initially was $10,000, but we managed to reach that goal in less than in a day, actually. And we have increased that goal to $20,000. We are about to reach that goal, and we are keeping on asking and encouraging people to donate, because that money is going to go directly to the people and help with non-perishable food, water, blankets, and if possible, tents.
Chris.
Yeah, thank you so much, Mr. Chari, for coming to the show.
Thank you so much. I appreciate it.
Yes, Mr. Chari, this cyclone was named Idai. Are you seeing any love from the people? Because it appears like, this has been across the board, I mean, the help that is being given out. Would you say it's coming from everyone, despite, I mean, regardless of which party?
Yes, I would say so. You know, what I can tell you is that most probably our country needed something like this for people to realize that we are in this together. I have seen people from both the political parties, you know, sharing, retweeting, encouraging people to donate. You know, when people donate, they don't put their political affiliation, but I can tell you from the sense that I get that people are not worried about which party is doing what. People are more worried about whether the people who have been affected are going to get the help that they need.
Yeah, so there have been suggestions from some people, like you are pointing out, that this disaster has united the nations. But it appears the unity is below, is down there, not at the top. Would you say you would have loved, like everyone else, to see maybe Mr. Chamisa and President Mnangagwa going together to assess the situation? What do you think?
Yeah, so the challenge that we have in our country is that we tend to politicize everything, and there seems to be a calculation in everything that we do, that is especially at the top level. So my hope is that Chamisa and Mnangagwa are going to show leadership, because, you know, these people were voted, they received so many votes from people we had hope in both of them. The unfortunate part about our politics in Zimbabwe is that, you know, it's winners take all, and at this point the president is Emmerson Mnangagwa. But these people are leaders of the people. They need to show that they are united at the top, because the people who are affected at this point, you know, they are from both parties. This cyclone did not care whether you are MDC or you are ZANU-PF.
Yes, thank you so much, Mr. Chari. Please do stay on the line. We know you are busy, but we have a caller, and we'll come back to you maybe for a short, a couple of minutes.
Yes, sir. Tine muteereri parunare makadi.
Tiberi makadi yo baba.
Ndiani avo?
Ndiko gumisa icharamba.
Mukoma gumisa icharamba, muri kufona muri kupi?
Ndiri muno muHarare.
Harare, aiwa ndizvo zvo, tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Tinyaya mukurukurai yakanaka chose, but tingotiwo dai hurumende iri kunonokerawo kubatsirawo vanhu, bhozi hurumende yakaonawo dambudziko recycling kuti pane richauya kwemabhiza akati, but yakanonoka chita sekubatsirawo vanhu, dai yakakasikawo kubatsirawo vanhu.
Asi tiri kunzwa kuti iri kubatsira vane mukoma, zvii zvamungatarisira kunze kwezvairi kuita izvozvo?
Tikutoti dai kune vakawirwa nedambudziko iriva, ngavato vanofanira kuto gavhumendi inofanira kuvavakisirawo dzimba, kana kutovabvisawo kwavanga vari kokuti saikuri nogona kubuka futi ikoko kwakawirwa kuti nedambudziko iricovid. Saka vanofanira kutovabvisa kwavavakirawo kumwe ino nzvimbo dzinenge dzakati simukirei.
Ndizvozvo, but mambotarisa here kuona kuti nzvimbo dzakati simukirei dzacho ndo dzimwe dzenzvimbo dziri kutoafektwa, dziri kuondomoka, makomo ari kuondomoka nezvimwe zvakadaro?
Kunde dzakati simukirei ndo dziri kuafekta zvacho, but pane dzimwe nzvimbo dzekuti kunekana kuti especially muri mumarikowa muhwabhe mumadhizi marikowa bhozi ndomumwe futi mukonzera chi dambudziko imomo.
Thank you so much, Mukoma Gumisai, tinotenda.
Tatenda baba.
Thank you so much. Tine mumwe muteereri, tina Mukoma Richard mupfupi parunare. Makadii Mukoma Richard?
Munofara here baba?
Aiwa, tiri wapenyu. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kufona ndiri kuBotswana.
Botswana, nyaya dambudziko rawira nyika iyo, tipei tinzwe pfungwa dzenyu.
dai rinini noti dai kurumende akakaswa kumira mira vamwana vanga dai vakakaswa kuberitsirwa akaimunzvisikopo kupazvisinda pati ringa varida mudzimpara kunzi demonstration inomhanya mhanya kuda kublocka ichitadza kumhanya mhanya kumira pane matambudziko akaita sendisa sakaitika kuchimani mani izvozvi enda ndichitaura nevamwana vanga vari kuchimani mani nekoko vanga vari kuti titori pasaga hatisati tavana hope.
Saka zvamungatarisira zvino kuti hainzwa kuti kuma helicopter kwainzi kwakuine mhute yekuti wanga usingaone kuti inofamba sei iyo helicopter maitoisa njodzi zvakare then migwagwa haisi kufambika zvokuti hurumende haina zvaingaita
zvekuona kwangu iwo iyo hurumende pachaiaifanwa kuona kuti iita se paimbotadza kuwara nguva dikidiki yekuti ma yekuti ine herikopta yaikwanisa uno asisa ichiona kuti tozvifambisa sei bhozi tikatarisa vanhu varunzi vari kufa varuramba zviruramba zvichikokwira hazvisi kudzika kana kuti zvapera hazvisi kudaro apawo president vakabuda munyika vachisiya munyika ine disaster zvakadai.
Aiwa, vakadzoka futi kuti vange vari pamwe chete nevana vavo
kuti kudaro
yeah.
Tinotenda kana vakadzoka tinotenda but dambudziko iri rarira dai tinotochemera dai dzimwe nyikawo dzatibetsera sanga kuno kuBotswana isusu tiriutounganidza zvinhu zvekuti tiende kutinobetserewo zvakaita sana hembe mablangeti tiriutounganidzawo mazimbabwe raari muBotswana.
Aiwa, muri kuita basa rakanaka kwazvo mukoma. Munogona rimwe ririmi here kunzwa kwashona?
Ndogona shona chete.
Aiwa, maita basa. Thank you so much.
Tinotenda baba.
Aiwa, tinotenda. That was mukoma Richard Mupfupi calling from Botswana. He says that the government should have acted earlier than what it did. And he went on to say if it was a demonstration, it would have acted promptly to deal with the demonstrators. But this time it's taking long. And also they are trying to help by raising funds. They are fundraising for cash, for clothes and food in Botswana to help those affected. That's Mkoma Richard. And Mkoma Gumisai said the same thing, that the government is taking long in making sure that those people and areas are serviced and accessible. But I just saw Minister of Transport, Minister of Transport, Honorable Joe Bigimatiza, he tweeted, he said, with Honorable Shiri, Acting Defense Minister, assessing and coming up with contingency measures to address the damage caused by Cyclone Idai in Shimani Manu today, bulldozers and caterpillars are already at work in the area. Hanzi zvakutoshanda makatapira nemabulldozer kuedza kuti migwagwa inge ichifambika. Saka hurumende iri kuita matano, airi kuita zvinganonoka nokuti kazhinji teichida kuti bva zvangoita kunga zvakaitika nezuro chai, asi matano ari kutorwa. Chris.
Yes, chonga silomlaleli lapha usibasa chuma, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba, ndichona njani?
Hayi, sichonile. Ufone ungapi ba?
Vatesese Harare lapho.
Okay, yeah, Harare. Ungasiphathisa ngohlelo lwethu sikhuluma ngecyclone Idai le.
Yeah, hayi, ngathanda ukukha unikile kuzeni. Ubona ukuthumela mazenduduzo kumaZimbabwe wonke. Anathekele isitobo. So, cyclone Idai lo. Onguyo sesiqeda abantu. Ngibethe ngikhangela njalo bakithi. Kuna usizi kakhulu ngoba into le isuke eMalawi nemele ukuthi ngale government yathatha inyathelo ise isuke eMalawi yangena eMozambique. Ngalokho sihlezi sitelwa ngakho igovernment izithulele. Namhlanje sigijima itelo iyancedisa. Incedisa kukuphi? Umuntu asukume elizweni ethiya abantu besifa abe phuma phandle kwelizwe ayophendiswa khonale. Kanti kona kuvele kube into bani ukuthi umuntu lolutho kuyenzakala elizweni asukuma phuma phandle. Namhlanje ikho legcoba uthi barikhulu weHarare kodwa ngathi abantu bayafa ukuthi enasukuma kambe ngala chiyane nalokhu bazange wasukuma ubezihlakela khathi silikukhuluma esemzini wakhe. Umuntu abathandwe yini labantu nalo muntu enjalo itenisa ukuthi ngabathandwe lomuntu akukwazi ukuthi ngizakhokhela abantu banjani. Abantu bezikwazi ukukhokhela ukuthi sakula leadership ekhona kabantu abukhokhele okhona izintandane ezikhona ezithwele nzima ngalesi sikhathi.
Okay. Hayi, siyakuzwa. Sibongile kakhulu mnumzana Chuma.
Hai kulungile baba.
Hai sibonge.
Thank you tinemwe mutereri Chris tinamkoma Henry variparunhare. Mukoma Henry makadi?
Yes, ndiripo makadiwo. I'm Henry Musha.
Henry Musha, muri kufona muri kupi mukoma?
Yeah, I'm phoning from Gwanda.
Gwanda, aiwa nyaya iri mudariro ndiyo nyaya inosuwisa yekuti nyika yarasikirwa nevanhu vanosvika 89 vashaya vamwe vanodarika zana havasati vazivikanwa kuti vari kupi. Misha yaparadzwa, zvipfuwo zvaparadzwa, minda yaparadzwa, migwagwa yaparadzwa, zvipataro zvaparadzwa, nyika iri kuchema. Tipeiwo zvamunotaura.
Right, I happen to come from Chimanimani. Although I am not in Chimanimani right now, but I'm in great, great pain like all other people in the world and in Zimbabwe. What pains me is the loss of life, the loss of property, and the way we have, as a government, reacted and responded. It seems like, you know, when you are faced by such a situation, you want immediate help. No matter reasons that people give, you still feel help. Once it is delayed, it's delayed. We have ministers, three, who tried to go. They failed to go because of poor roads, damaged bridges. They went back to Harare, maybe to organize logistics, et cetera, et cetera. But they were supposed to show commitment, stay there, continue fighting, working with the soldiers to find a way and move on, rather than just try having their vehicles were stuck twice. Then they went back to Harare. What for? Right. Apart from that, we had helicopters that were deployed. We were told it took time for them to be able to get right into the affected areas because of bad weather. Fair and fine. But we have got horses. Normally, horses are used when they arrive, et cetera, et cetera. But they could have been used to go and scout and sort of assess the situation and then come back and give feedback to the teams that would then maybe follow by road or whatever. But that was not done in as far as I'm concerned or in as far as I've heard. Apart from that, we don't have any information right now to tell us that from Mutare, for example, if you are in Mutare or if you are in Masingo, which bridges have been affected, which ones have not been affected, and which other link roads can be used. For example, you can avoid the three or four damaged bridges that are being mentioned from Wengezi to Muusha. You can via Nyanyazi. There's a link road that goes up to Muyeburi. You would have avoided four or five damaged bridges. Fine, I don't know how the damage is like along that link road, but when you look at repairing bridges, it's more expensive as opposed to maybe seeing link road, telling people what they are supposed to do. All right, apart from that, we have not heard each and every province announcing that they are ready to receive even donations. We only heard a minister who spoke yesterday saying that the civil protection unit, the center is in Harare and Omtare. What about people in Bulawayo? What about people in all other parts of the country? We cannot all travel to Harare. Let there be active centers in each and every town, in each and every district they announce, so that people can willingly donate and even volunteer their own time or whatever. So, anyway, I'm just in great pain. I've got information that my own family members have been badly affected. But nonetheless, I care with everyone else who has been affected, not only looking at my family members. Thank you so much.
Thank you so much. Tinotenda baba. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Chris ndi baba Henry Musha. Vafona zvavo. Vari kugwanda asi vanobvawo kudunhu remanikaland kwawirwa netsaona. Vari kuti ivo chiri kunyanya varwadza ndechekuti panenge pasiri kupiwa update kuti vanhu vazive kuti nzvimbo dzaafectwa, mabridge aafectwa ndeapi, kana wakada kunge uchifamba unoenda nekupi nekupi nekupi. Vasimudzo imwe nyaya hombe kwazvo kuti kana mumatunhu chaimo dai hurumende yakatozivisa kuti mudunhu reBulawayo vanoda kubatsira, endai kumahofisi ebazi rakati kana kuti pakati, zvimwe chetewo kuMidlands, zvimwe chete kupi nekupi. but vari kuti havasati vanzwa zvese zvekunze kwemumwe chete gurukota rimwe chete vari kutiwo pane makurukota akaedza kuenda vakakundikana kusvikako asi vakabvawa dzokera kuHarare hanzi dai vari vamwe vaiti aiwa tochigara hedu tiine vanhu ikokuno kusvika zvinhu zvanaka ndozvimwe zvavari kunyuta nazvo tinotenda zvikuru vamusha nemashoko enyu tofunga kuti ari kunzwikwa iye zvino izvi Kristi tavana vaClarice Maduku parunhare mukuru wesangano replatform for youth development tichiri kuedza kuti tibatewo vatafadzwa mugwadi inhengo yevechidiki yebato rezanu pf nhare yavo inenge iri kuti ikarira ichibva yadzima handizivi kuti ndo vari kudzima here asi vakatotigarira semazivira atinoita tisaramba tichivaedza tozoedzawo zvakare kubata vatichisi nyemba vanove mutauriri wemet department kuti vanhu vangonzwa kuti zvinhu zvamira sei tichaedza zvakare kuvabata tiri kuedza mumaminitsi ari kutevera asi tongonzwa kuna vamadhuku vari parunhare Chris.
Yes, Mr. Maduku.
Yes. Tinoti tine urombo zvakanyanya nedambudziko ratiwira iri kunyanya nzvimbo dzekushimaminani nekuchipinge. Ndingati pari zvino sekutaura kwati kuita dambudziko rakatanga musi wechina sezvinozivikanwa nevanhu vesvika vapa zuva rechi4 kana kuti rechi5 zvitarisa tatsanangudza nasei. Asi vari vanhu vari kuteerera vazive kuti dambudziko rainya kukura zvichitevera nekuti kurudziro yatakapihwa kana kurudziro yanga iripo tichimirira kuti dambudziko richinge razoitika musi wechina yanga iri shoma. Vanhu vanga vane ruzivo rushomashoma, vanhu vakangozvitora sezvinhu zvichangopfuura kuti hakuchange kune cyclone idai ichabva nekuMozambique, vanhu vanange vazvitora zvakanya. Pazvaitika pari zvino tingati muchidimbu kuchipinge kunyanya tine vanhu vapari zvino vanosvika 6 vata nemazita avo kuti vakashaya, asi tine vakawanda vasati vazivikanwa vatinoti vari missing. Nhasi unowu manhu vanotineti pane imwe nzvimbo iri kuzesa chipangai patori nevanhu vanosvika 10 dzimba dzakapwanyika, asi tine zvakare Save River kuzasi vekuchipinge azara zvokuti zave uyu akufashukira zvokuti tinenge tichitokurudzira kudai vanhu vazhinji vari kugara yatinoti mhera Save vari mudhize nenzvimbo dziri kwaSave kana kuti kufambidzana nerodhi rinobva patanganda kuenda kuchiredzi vari panjodzi dzakanyanya. Saka tinenge tichinokurudzire kudai vaenda kunzvimbo dzavanenge vari sefu. Nechekumatunhu ekuchipinge kunzvimbo dzakafanana nekuti kungaoni kana muchipinge mutauni kumaurisilender tine misha dzakawanda dzakaparara nekuda kwekuti mvura payanga ichina yaita malandslides. Izvi ndo zvanga zvichinyanya kuitika zvekwana chimanimani, asi misha ndaita kuchimanimani vanhu vangada kuziva kuti vanhu vatatambira vachishaya vanowanikwa kunzvimbo dzekungaoni kana kusouth dan kunonzi kwatamandai, then tine mana mtema vakashaya vachida kuno kurwizirwe kwaSave. Ndichiri kuramba nechipihwa vakawanda vari kushaya kuda kutirwadza sekutaura kwatiita nezvekuti nzvimbo idzi dziri kushayika vanhu idzi ndezvekuti vanhu ava hatisina connection yakanyokwana nekuti vamwe vacho vaiita vachidaidzira kuti tiibatsireiwo vaishandisa mafoni avo kuti pane dambudziko rakadai mamhanya kwamusirizwi kune dambudziko rakati, asi vaizoti vaakutaa kuvateverera mafoni avo anenge asingachaiti. Saka tiri kutarisira kuti tichange taakutonzwa madambudziko akawanda sekuti vari kushayikwa ava dzimwe dzenguva vatove munguva yakaomesesa. Ndofungawo panga pane maupdates anga achipihwa nehurumende, asi ndingada kuti vanhu vazive kuti dambudziko riri kuya kushimanimani kazhinji zvine zvinhu zvaakuitanga kuti dzatirirei, asi inyaya yekuti mabridge mazhinji anofanira kuti tichibva nekuwengezi chida chimanimani akadimbuka mazhinji kutangira pechingoti bvei pawengezi panoti kumvumvumvu zvichienda kumberi, then tichibva nekujopa zvakare pane malandslides ari kuitika. Ndofunga hurumende pavanga vachiupdata vaitora manumbers ekuti 82 vanhu vashaya, asi ndikavati tizivisane kuti manumbers evanhu vashaya anopfuura 82 zvekuti inini sekunzwisa kwatiri kuitawo tisingadi kumhanya kuenda kumberi kwehurumende vanhu vaakusvika kuma120 ende vanhu vazhinji vari kunzi havasi kuoneka ava vazhinji vacho vanhu vatinoona sekuti vachakarika. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti dambudziko recyclone idai iri idambudziko rekuti dai panga pakaitika kurudziro nenguva chaiyo chaiyo dzimwe dzenguva tingala iti paka iti kashinu zino iti zili avoidable. Pari zino zidati rujizu wezi mabu nilugu tiyelela. Tingala wanwa zili saka tenda kupi nambu zikure duri kaka kurasha kati. No tarisila kuti meno wanwa rukuta kuru zero. Zikuti wanu awa kuara zikuti indime hama yangu anonzi Robert Manono akato shaya ku South Sudan. Akati adoni atu wane mvura. Chitino chake taka gara nacho kwenguwa refu shishaya kuti otor kwa sei. Chinda apana mota zima purisa. Zungu zainzi mota zima soja. Jirushi mani mani. Zikuti se mburi takato zipese te akuti akutura tega. Chitino akuchisapa kanaka. Saka mbiku natu hili ambe ziko hili mekuti wanu wa nende wa uiru kwa nenjozi. Ilikuwa kwa kukurumende haesi kina cha kushika nyengula cha echa ndo nambi sikuwa nakapenda kukura zeni pane kukuru zile kukuru zile nengi shuwa ni mashangani waka wanda wanda sikuti kuri kuchipinge isuwa sewe platform for the development chujitani ya kuita nesho kuna mbari chikuru zile wani kutivani wani sile kuri kana wawiri wana njozi wanaenda kupine kuti mangwe ma protocols ya wishakwa na hurumende akatire bei chukuti shimifona kuitwa chukuti wanoti hivo
right wa maduku dimbo kubata emuro muama duku ramba ya nyimuri parunare wachari waru kuda kumanya ndufu nga tingangu wati 30 seconds wachari mungo tipo mashoko enye kupensira
it's okay
yeah so inini ma maonera andinaita ndezve kuti hurumende ngaisa nyanya kuva nefie muzvinhu zvakawanda munoona izvezvizvi hatisi kuziva kuti zvinhu zvakamira sei vari kuti ndege dzaitadza kupinda nekuti zvikopokopo nekuti kune kwaiva nemhute asi mwedzi ichangopfuura vanhu vaitaura nyaya dzemadhroni kuti toda kumboitawo zvemadhroni tichidini muzimbabwe vakamhanya kunoisa mutemo wekuti wakudiwa license yemadhroni ndopangadai pachishanda madhroni tichimepa kuti mvura iri papi vanhu vari papi and so forth so that rubatsiro runosvika pavanhu in time asi hurumende kutya first more than thinking about a benefit kuvanhu
thank you so much vachari ameno kana muchiri kudai nyekutandara nesu munoramba muripo.
Yeah, Mr. Chari, maybe if you can hang on for just a minute or two, I have a question for you.
You know, that's fine.
Okay, regai tutore mutereri ari parunare kuti vatadzoka kwamuri. Tine mutereri, hello?
Hello.
Eh, makadii mukoma?
Ndipo makadio baba.
Ndakasimba ndimukoma ane ava.
Nda machiridza ndiri kwarusape kwamashoshoko.
Baba machiridza, aiwa tinokutendai nekupinda muchirongo atiudzewe kuti zvakamira sei.
Ai mafungira angu ndiri kuona sekuti hurumende yedu iri kutiregerera pazvinhu zvakawanda zviri kuitika munyika zvinenge zvichikonzeresa kuti isusu tipinde mumatambudziko. Ingadai yakatanga yakatiziisawo cyclone Idai yakatotaurwa kunzi iri kubva kuMozambique. Saka payaibva kuMozambique ichipinda munomo vangadai vakamhanyamhanyawo kuti vaziise vanhu kana kuti masoja aya nevamwe mapurisa vane motikari dziri padhuze kunzvimbo kwekufaka kwakaita sekuchimani manyuku dzogara dziri redi kuitira kuti kana vanhu vakuatakwa nechimiro chakazoitika matirichi vangadai vakazokwanisa kumhanyiswawo vachiiswa kunzvimbo dziri sefi. Saka tirikuona kuti hurumende yedu iri kupindira hayo pakuda kubatsira asi yakanonoka kubatsira kwacho hakuchabatsiriba. Saka hazvinhu zvinorwadza sitereki nekuti kuti tinzwe kuti vanhu namba yakutaurwa iri dziri kusiyana futi namba dzacho vamwe tinonzwa izvo kuti vari almost 120 but vari kuti ma82 zvombodzi ma89 kuti vataure chokwadi kuti namba yevanhu vakafa kuti tizive ndeyakati uye vanhu vakafa vakafira papi havasi kunyatsotsanangura ba. Saka hazvichatonzwisisika manje zvinotibata kumwoyo yedu isu vanhu
ndizvozvo. Aiwa tichanyatsonzwa munoziva zvinoitika baba machiridza ifanike nenyaya yekuti masaisai haasi kuwanika matunhu iwayo saka zvine zvakuti kuti tikwanise kuunganidza umboone kukasika zvaakunetsa nokuti pane pachidai kuti dai foni dzaachishanda munhu aingofona kuti ai inini pano ndashaikirwa nehama yangu kana kuti handisi kuona hama yangu pochinyorwa kunzi missing inhamba yakati vashaika. Saka iye zvinezvi pachiri kuita zvokuti manhamba anogona kuya akatisiyanei siyanei.
Asi zvinhu zvaigona kudziiririka zvingadai zvakadziiririka izvi zvinhu izvi
ndizvo
zvakadziiririka but zvingadai zvakadziiririka but zvora kuti vanhu havana hanyi kaba unoona munhu ayo pamusha pako kunzwa kuti musha mako pane munhu ada kuya nemoto kuzokupisira omboenda kwako kuseri kwegomo uku ozonzwa kuti musha wako uya wapiswa manje uchitanga kubva ikoko uchidzoka uri baba rudzi manje.
Aiwa tinotenda tinotenda vamachiridza. Thank you so much. That's our caller. He's a regular caller. Caller, Mr. Machiridza. And he's also like the other callers saying the government's response was a bit slow. Mm-hmm. Yes.
Yes, Mr. Chari. Mr. Chari, are you there?
Yes.
Yes, Mr. Chari, just a quick question. How did you convince people to trust you, because we know in Zimbabwe, you know, because of corruption and other things, normally when you run such a fund and say, I want to help, you might come across some difficulties. But how did you manage to be this successful?
Yeah, it's a challenge. You know, there's been a lot. The moral fiber of the country itself has been affected mainly because of the challenges we have had in the country. So, but as for me, I have been doing this for some time. I've helped in a number. I mean, from way back as 2008, when there was the cholera outbreak in Mashingo and so forth. I've just been helping and accounting for each and every cent. You know, because one of the things that we take for granted is just telling people the, you know, even the minute detail of what has happened. That is what people care about. You tell people, we raised $10 and we used $2 for this and this, and people can see for themselves. There is a track record, and you know, you have people vouching for you that yes, he said we received this, and for real we received this. Now, this is the same challenge that our government is having right now. Like, I heard the caller who was talking about lack of information. Our government right now is not telling people the minute details. You know, if you remember, the United States, if there's an emergency or if there's a crisis, go on national TV, on radio, maybe on an hourly basis, and they'll be giving you updates. We have four people who are here. It's happened here. So that people get informed and they don't become suspicious or start having conspiracy theories.
Mm-hmm. And also, yeah. How are you going to make sure that the recipient get what is due to them?
Right. So here's the thing that we have done in the past. We have developed a network of trusted people within the country of Zimbabwe. Like, these people we've worked with, and we know that when you say this much is going to this person, they are going to make sure that person gets it and acknowledges that they got that amount so that everybody can see. So we have people on the ground, people like Sean Marlin, Jacqueline, Anna Wellington, Mahoma, and so forth. These are people we have worked with, and they have delivered and accounted for every cent. And this is the same thing that we are going to do. We are hoping that we are going to deliver the food, the water, to the people that are in need. We don't want to put this money anywhere else to anybody else to do it on our behalf, because it's hard to trust them to do it to the perfection that we wish.
Hmm. Yeah, interesting.
Aiwa, ndisi kuti vachiruda kutandira nesu here kana kuti vakumhanya.
We only have like 15 minutes.
No, ndinotenda. Thanks a lot.
Thank you.
Okay, thank you so much, Mr. Chari, and good luck.
Mabasa ari kuitwa nevamwe vana veZimbabwe Chris vari kunze kwenyika nevari munyika vachibatsirana kuunganidza rubatsiro. Inguva yekuti titarise kuti nyika inobatana kuita chinhu chimwe chete zvematongerwo enyika zvombosendekwa, nekuti kazhinji vanhu vanoparadzaniswa nenyaya dzezvematongerwo enyika. Pakazoitawo zvakare dzimari nezvimwe zvinenge zvichibatsirwa nazvo zverubatsiro izvi, vamwe vanogona kunge vakutozozvishandisa kuita zvematongerwo enyika. Zvasiyana nekunge purpose kana chinangwa chazvakaitirwa. Ndofunga tine vamwe vari parunhare. Alo.
Halo, mkoma jionga magadiko na mkoma gris.
Aiwa, tiruwa penyu, ndiani wari kutaura?
Mkoma Donald.
Mkoma mambo, mama kadi.
Ndofara mkoma wangu makadi kwa haza, ndifari me dambu jiko.
Aiwa, ndizozo.
Dambu jiko, no siririsa mkoma.
Ndizozo, tipe iwo mashoko enyu.
Mashoko wangu ndo kungo chenda, ni kuna wano batira sasa, kata mkoma free man, nchariwa nga washita urata. Ndofa wana kama nifuma social media, waki tukumzira wa mwewano, lituwaite uchi. Waite mdemembeno, ilayitubakira nepa dambu jiko rawira, ama katuwira. Asita nino za uzungo taura, nito kiti urumende elino tafiki ismezo, nino zitura kwa grande. Like mata mziko ya siko. Mbapa cyclone elini, cyclone gazette, cyclone glory, ya nengo cyclone ya kato te zire. Munga dato wa 5 kana 6 kana zinda kanyamu. Nino tozika mwati mbani kumosa, ndiki mostly, ichiwi ya kiparaza kumanika lete masu niko. Kuchipanga de panya wa umwe matano, wakata pengi matende, mbakata like wana matende, ndale situa in place. Yukuti zilo zika mwati kati, zata reza cyclone yuka ika, chodiwa. Kubatiro kwishe utakunenga nani kwa mariko baba ai ende vaya vakapazitua pale pa business nyewe ndio nifika ati urumende ndio ndio tafuti zvinhu zvinyuwani kwavari zvinhu zvatogara chizvo zvakagenesa hatina hadi masimba kana kuti asi ndotoziva kuti kana pakaita dambudziko rabafadi vana ndara pano kuti vakara kuchidike yes ndio itende ndio nagare ne mapirizi yekugadzira mvura maitorini ni ma tablet kwaya kwa asi zvaita sekuti nguva nenguva tinongera petiyo akaita mumasika arizvitse ende kana kapita kuti kwenzi masoja akopoja zvitona mufanga tipa kune mhike kana kwazvidii kana be kuri kunzi vanhu vanga vakarongwa kuvadziyaka maiona vasi vatapo panhu pasi paenyu nechidara dombani vane kuprepare zvakanyanya hurumende dzinogona kubadziri yachokwadi pane zvimwe zvinhu zvainongo zvokuonewa ndezve zvimwe zvinobata ruzhinji ndio zvinoita futi zvinoti nepei.
Asi mukoma mamboma tinoona kana mukoma mamboma kana muno munyika dzakaita seAmerica dzakabudirira idzi kwakaitawo matsaona akaita seiwaya tinotoona vanhu vachirasikirwa neupenyu asi nyika dzinonzi dzakabudirira
nyaya izvai pakubudirira kwenyika kana kuti kuita urombo kwenyika asi kuti zvishoma katina zvizvingazi kwati kubatira vanhu panguva inoda kudi kuti inenge ichida kunhu rubatsiro haikona kuti zvinhu zvine rubatsiro munhu haasi isingachakwanisi kubatika chava chiti unhu haachabatsi iri mugomo wangu.
Then pane imwe nyaya yekunzi hanzi vagariwo isusu vanhu tinogona kuti aiwa handingasiye munda wangu kana musha wangu kana zvii ndotofira pano nezvinhu zvangu imwewo nyaya futi iyo
ya iyeye manje ndiyo nyaya inoibata hurumende kuti tisatava nedambudziko pakati penesa pakuchipisa muchirimo nyanya tinofanga kuti tine maland inspector sezvavanoita vemazhazha kuti kana ukavakira pachitekete unozonzi wakavakira panhu pasingadi unoona vachitara vachifanisira zvinhu vanhu mari dzakawanda mumataundi vanodii kufamba vachipinda mumarubhivha vachiti apa wakavakira pajinganebhizi gadheni yako iri pajinganebhizi kana kuti vachiridzidzisa vanhu emaya ndobasa rai kwete kukama mari dzavanhu mumataundi tinofanga kupinda maruva vachiudza vanhu sezvakaita kutoke mukosi ari kudambudziko madirasaverenda imoni toke mukosi vanhu vakagaruka vakutigwa uko kwete manje manje kukadoma vanhu vanofudzidwa asi nenyaya yekuti hurumende inoita sekuti tinonotee pane zvimwe zvinhu asi nda kutendangu vachamisa nesimba ravarapidza neutungamiri wavarapidza kuinda mota dzakarembera sautaura kwavaita nechikafu chokubatsira vanhu nda kutenda izvozvo nekutenda kuti hurumende yesouth africa Minister of International Affairs, Relations, Minister of Security, wakati kukubila masantano, wakati kukubila stop. Kuti ano batia, leo kutunga mila yako kukatunoda.
Thank you so much, Mukoma Donald. Kutunga
mila yako kukunzo, kukubila wakuru kwa kununga nyama, tunoda kukuru, kumone kwa pasito.
Aiwa.
Tunoda warapi zwa.
Tinotenda shukuru Mukoma Donald, maita basa. Tunofudaira kuti mashoko ese, amuri kutaura vanenze, waro kuzinzwa. Zvinosvikawo kune vakuru vachizotevera nematanho iyayo. Chris tichina mukoma Clarice Maduku parunare.
Yes, jonga. Ngingakai kumnumzana Maduku ke mbale ke esikuthola ebulenjini beFacebook. Uthuli Masoka uthi yena dudu kumdeni yonke eshonelwe uNkulunkulu uzongenela. UJanet Jem Ngwenya Ncube uthi yena yena wayezalivimba ngani upresident lo. Umthandeni Mqondisi Chibale uthi mina ngithi izanu ayigijime iyepha abantu ingubo lamaseyili ngokuphangisa. UPamela Khumalo yena uthi kubuhlungu okwenzakala eZimbabwe, God help us, we have suffered enough. uColin Yellowman Yamandlovu ufuna simchayele siyamchayela nje kathesi. Upamela Khumalo uthi government is not doing enough. Yeah, siyalibonga ke lina abalaleli bethu lingasiphake inombolo zenu nxa lifuna lani silichayele ucingo. Yes, Mr. Maduku, so what is the situation right now? We understand that the sky is have cleared up. What is the situation like in terms of the weather?
Yeah, actually, kangati shiwuti wane kuti zinusha kuti zikire like in Chipinge currently kwaku clear, and we are told kuti musuwe Tuesday like mangwana zinusha nenge shaita sober up. Asi nikadati mizire kuti although zvadu clear up, ndopata kutanga kureceive ma messages anorwadza nekuti pazvanga zvakaita tick up. Atatishizira kuti vakuvara ndiani, vakafa ndiani, damage yakadii nekuti tese tanga tiri uhuruku vanhu vari marundi. Saka izvizvi dambudziko ndepata kutanga kuchiwana fresh information kunyanya dzimba dzakapwanyika kana kunyanya kusaidi rekuchipinde matoilets ndiwo akanyanya the most damaged matoilets anga achikolapsa aya atinoti mablair toilets nedzimba dzakabvama marata. Nevanhu vakakuvara vanenge vachida food shelter nezvakawanda wanda psychosocial support. Saka nekuti zvinhu zvakukira hazvo ndopanenge pakunyatsa kudiwa masangano akazvimirira kandi ndaona kuti vazhinji vanga vachitaura nhasi vari kungoramba vachitsinira pano hurumende. Ndinobvumirana zvekuti hurumende ine chainofanira kuita. Asiwo tisakanganwa kuti isiwo sevanhu like isu takamirira masangano atinoti macommunity based organization. Pane imwe information information blitz inofanira kunge ichisvika muvanhu. Ndambozwa umwe muteereri wedu atara kuti kune vanhu vanoramba vachichengetedza nzvimbo dzavo dzavagara vachingoti ndo kune makuva ana sekuru wedu ndokwatakazvarirwa tichikurira ivo. Tine nzvimbo dzinonzi ana Masimbe, ana Chibuwe. Injimbo dzekuti muna 2000 pacyclone Elin dzanga dzakatonzi vanhu vachagara ikoko nekuti kwanga kuine mafloods. Atina kuti patitaura izvizvi vanhu vakatonyatsozovaka dzimwe dzimba dzakatonaka vachiramba variko. Hurumende ichitotiwo makanzu ichitosvika ichitoregireta mamwe mastends. Ndo imwe nyaya yatinoti now that cyclone pazvinhu zvaakupera ndo dzidziso inofanira kuti inge ichiitwa kupfurikidza pahurumende ichienda kumasangano akazvimirira ega machurch nemacommunity leaders. Ndiyo imwe number one. Then imwe number two yandiri kuona nyaya inenge ichida yayo kuti pachita information yakanyatsokwana. Ndambozwa vateereri vazhinji ndo zvinhu zvavari kuchema chema nazvo zvandiri kuona kunge hurumende haina kunyatsi kunge yanyatsa kupabata. Ndiri kuona kuti pane sekuchipinge DA's office yakaita central command pavanoti vanhu vari kutsvaga information. Asi ndinoona kuti mune zvimwe zvikamu isu vemasangano akazvimirira ikati inenge itoriwo neimwe information inenge yakatoti wandei kupfuura inenge iri formal because yekuhurumende inenge ichida kugadzirisa yatinga regulate panofa vanhu ivo vanokwanisa kuyanda vachitaura zvinhu zvichiri kumashure shure isitava kumberi. Ndaifungidzira ndo zvataa kufanira kunge tichinyatsobatsirana kuti pane information yavepo vasishashanisa zvekungoti patv kana paredio kana pamawhatsapp. Pakutoda vanhu vanoremekedzeka vanenge vakufamba mudzimba dzevanhu vakakuvadzwa vachedza kuvatsanangura nekuvataurira kuvataurira kuti vanzwisise kuti tatove matambudziko rakakura. Saka kufambisira kwemashoko ndo chinhu chikuru chatiri kuona. Then chimwe chekupedzisira tichienderera mberi nechekuti dhameji yaitika yemaroads kunyanya yakanyanyisa zvekuti ndinoti panenge zvapera apa kuchikleya maroads panda kuti tinge richibatsirana zvisingori zvehurumende chete nekuti minoniti yakaenda mumarodhi nematombo zvinongoda kuti vanhu vari munzvimbo mudhuze inomo sepanatangaakadimbuka bridge.
Thank you so much.
Kune dakati
maita wamadhuku regai tingotora vamwe vari parunhare. Thank you so much Chris. Tine muteereri navateachers nyemba
wekumeto. Yes, mnumzana Colin Ndlovu unjani?
Nise Plumtree baba.
Oh okay, kunjani Plumtree?
Hayi plant namhlanje hayi ngathi umqando hayi unganeno hey malanga la mabili landlele ibonga somqando omncane lo.
Ah okay, ungathi nje ngamafichane usiphathise kuhlelo lapha sesifike emaphethelweni.
Ya indaba ekhona ukuthi lokho kusehlele eZimbabwe kuhlungu kakhulu impela lati kunje siphatheke kabi ngendlela okwenzakala ngakhona kodwa kusiphatha kabi kakhulu kakhulu kwedlula konke ukuthi uhulumende wethu lo ubuyela emuva kakhulu entweni ezenzakalayo ngoba kunje upresident wethu esimthembileyo Emmerson Mnangagwa ubonakala kuma Twitter ayikhuluma kuphela akekho la ku ground ukuthi la asafe ubuhlungu lobo buzwa ngabantu bakhe uyabona so unqa ubaba ulaye engekho kubalekele ukuthi usenkingeni uzwa njalo lanxa usalu ungehlaselwa isifo esinjengalesi singene leZimbabwe uyabona ukuthi akasiko comfortable sizizwa ngani vela sila baba nxa kunje eqinisweni iZANU-PF lo government wayo lo ongazwela abantu uzwelo hayi asiphathekanga sibili kahle sibili siyazi ukuthi ngumonakalo owelethwe uNkulunkulu ngesizathu kodwa ke la kumele abonakale njengopresident olobuntu ancedise abantu ngesikhathi
okay hayi sibongile kakhulu mnumzana Colin Yellowman Dlovu Mr. Teach Zinyemba welcome to the show.
Thank you so very much.
Yes, unfortunately we got you right at the tail end of the show. Can you quickly give us any weather forecast?
Well, the tropical cyclone or the ex-tropical cyclone Idai is gone. It's no longer there. We're not even talking about it. But we're still feeling some effects of its presence. In other words, because of the residual moisture that is still there, we still continue to get some cloudy conditions, particularly in the eastern parts of the Manicaland province, and some light shower still occurring. But we do expect the weather to become much clearer from tomorrow into Wednesday. We should see more sunshine and the warmer conditions. But just to emphasize, the tropical cyclone, there's still some social media that is still saying the tropical cyclone is there. No. I categorically say it's not there anymore, but still continue to see some effects of cloudiness and light rain from time to time. But we expect much, much more clearer weather from tomorrow onwards.
Asi vazinyemba iyo mvura iri kunaya isina hayo simba recyclone idai haisi mvura inozongokonzera here matambudziko ekuzara kwenzisi nezvimwe zvakadaro
andifungidzire kuti zvingadaro nokuti mvura iyi haichanyai zvine simba sekutasa kwataita kuchibva kudutumpengo here mvura iyi ichangomvura inengogara ichingonayawo kunyanyanyanya nzvimbo dzakakwirira idzi tinoziva kuti ikoko mvura inogara ichinaya asi handitarisira kuti mvura iyi inge ichinaya mvura yakawandisa chaizvo imvura inongonayawo asi nokutarisa tinofanira kutekuwa zvakare kunge tichirangarira kuti taakusvika kumagumo kwemwaka wedu tinoziva kuti mwaka wedu unopera muna kusvika maybe makutangatanga kwaapril saka mvura inogona kunaya apo neapo asi hatitarisa kuti inganaye zvichienzana neyatanga tichiona mazuva mashoma apfuura
So are we expecting the temperatures to warm up a bit because we understand they are a bit chilly right now?
Well, we are expecting, just alluded to, we are expecting warmer conditions. If there's going to be less cloud, that inherently, invariably means we're going to see more sunshine. Therefore, we're expecting warmer conditions across the country. In fact, some areas by today were even
Oh, I think we've
Hello.
Lost
the northeastern parts of Mashonaland and east and central. We do expect from that to them some cloudiness, but again, drier conditions to start to set in from tomorrow.
Thank you so much, Vazinyemba. Tinotenda zvikuru. Manga muchimhanya tango kumbira kuti mungopindawo muchirongwa kwema minutes mashoma aya. Tinotenda zvikuru. Thank you so much.
Thank you so much.
Chris, ndiri kuona information yekuti hurumende ya kwanisa kuisa mari inoita $50 million parutivi ichange ichibatsira mapazi akasiyana siyana nemapoka akasiyana siyana ari kushanda mamwe mapoka ari pano ndozova kuti nguva yedu yamhanya ndaona pari kunzi civil protection ichange ichiwana mari yekushandisa kwoitawo vedf vanenge vachiwana mari dzekushandisa migwagwa nezvimwe zvakadaro education minister of health water and sanitation dzine dzichienda kwese ikoko magetsi vanenge vachikwanisa nguva vachiwaniswa mari inoita 50 million kuti zvinhu zvinge zvichireruka matunhu iwaya abatwa nedambudziko recyclone idai. Chris?
Yes, I think we have said goodbye to Mr. Maduku.
Yes.
Thank you so much for joining us. Have yourself a good night. Be safe out there.
Okay. I will try to be safe. Information there, no, you have to land the farm, but with one language, you have there's still a lot of panic in the communities.
Okay, thank you so much. That was Mr. Clarice Maduku of the Platform for Youth Development. He was talking to us from Harare. We also heard from Mr. Freeman Chari, a Zimbabwean based here in Ohio. That's all for tonight. My name is Chris Gande. Good night.
Neni, Jonga Kademiri, Singakangani, Vateri, Wapanisa, Kupindam, Chirongwa, Nivanga, Wachuona, Chirongwa.